manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tirosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 29 2020 makaterera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana vechikoro vanodarika mazana matatu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kusvika pari zvino apo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi munyika huri kurambawo uchiwedzera zvakanyanya. Asi hurumende inoti Iri kuenderera mberi nekuona kuti bvunzo dzanyorwa kutanga svondo rino. Vatungamiri venyika dzemusadhaki votenderana kupeta urongwa hwekubatsira Mozambique iyo iri kurwiswa nevanopfurikidza mwero. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump votangazve kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana vechikoro vanodarika mazana matatu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kusvika pari zvino kunyange hazvo hurumende iri kuti iri kuzoenderera mberi neurongwa hwekunyorwa kwebvunzo dzeZimSec kutanga vhiki rino. Zvikoro zvine vana vabatwa nechirwere ichi zvinosanganisira John Tallack iyo ine vana vanodarika zana nemakumi masere nevana kana kuti 184 Chinoi High ine vana makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 88 vabatwa nechirwere ichi mushure mekunge vamwe makumi matatu nemumwe vabatwa nechirwere ichi neZuro All Souls Mission ine vana vanodarika makumi maviri Anderson Adventist ine vana gumi nepfumbamwe uye vamwe vanodarika gumi pamatobo high nevatatu parujeko primary Asi, mutauri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro, vaudza Studio 7 kuti vari kuenderera mberi nekuona kuti bvunzo dzanyorwa vachitora matano akakodzera kuti chirwere ichi chisapararire muvana.
Bazi rinomirira primary and secondary education rinonzwa kufara zvikuru kuti mazamanishoni eCambridge ayo ainyorwa kubva muna October vana nevadzidzi vakanyora pasina kana umwe zvake akabatira chirwere cheCOVID-19 vana vakanyora ma Cambridge examinations avo
chii chakapa kuti vakwanise kunyora bvunzo idzi munguva yeCOVID
nenyaya kuti bazi reMinistry of Primary and Secondary Education rakaisa ma standard operating procedures anoita kuti mazamanishon akwanise kunyorwa muno muZimbabwe zvakanaka
Ko pamazamanisho neZimSec anonyorwa newakawanda aya makagadzirira here nekuti vamwe vari kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka muzvikoro
izvezvi takatotarisira kuti tikwanise kunyora mazamanishon eZimSec Mazamanishoni eZimSec takatotarisirawo futi kuti achanyorwa pasina kana zvichanetsa panyaya yehutachiwana hweCOVID nenyaya yekuti tine mastandard operating procedures atinovimba kuti achaita kuti mazamanishoni aya anyorwe pasina mwana kana mudzidzisi kana invigilator anobatira utachiwana hweCOVID
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunare muHarare. Asi mamwe masangano evarairidzi anokurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro nokuti COVID-19 iri kuita mutamba mhuru muzvikoro. Pari zvino tiri kuziva kuti zvikoro zviri mu9 provinces zvakataridza kuti muna macases ekubata nechirwere checorona virus.
Mungapa muenzaniso yezvikoro zvacho here ipapa vazho?
Province yega isina iMashonaland East. Martin North for example tinozva ndo yakanyanya ine John Taylor. Martin South tinozva kuti une Matopo High School. Blue ayo mune Makandeni Primary School, kumasvingo kune Rujeko Primary, Gweru nekwekwe kune zvikorowo zvaripota izvozvo, muHarare mune Prince Edward, Mashonaland West kune Chinoi High School, kumanikaland kuna Nawise Wauri navamwe vakawanda kudero kuna Mashonaland Central. Saka dambudziko guru ririko ndorokuti Minister of Education inenge isingadi kutaura pachena kuti muzvikoro mamira kushata. Asi isu zvatinoudzwa navarairidzi ndokuti muzvikoro umu hamutorina chirimo.
Munorevea pavazho.
Social distance zero. PPEs hamuna kana mamaski zvavo hamuna. Saka 90% yezvikoro hazvina kana mamaski. Saka hatizive kuti mari yataura kuti yakabva kuna vamuturini wemari inopfuura 600 million. Yakaenda kupi zvikuru. Vamatema vanofanira kuti vataure chokwadi kuti mari yakaenda kupi nokuti hationi kwayakaenda.
Kuridziro yamuruko papa ndeyekuti paitwe sei chaizvo Dr. Jo.
Kurudziro yatinongoita kuti zviri nani kana zvakadai tivhare zvikoro nokuti zvino zvakashata kuti tite experiment noupenyu hwavanhu, upenyu hwavarairidzi, upenyu hwavadzidzi kana kuti vana vechikoro.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunare kumasvingo. Tabatawo mutungamiri werimwe sangano guru revarairidzi reZimta vaRichard Gundani.
Tarisai muone nhasi dambudziko ravapo maringe neCOVID-19. Zvava pachena kuti muzvikoro umu murairidzi angasvika pachikoro, murairidzi angada kuenda pachikoro, asi pachikoro pacho pakaitwa gadziriro yakakwana here yokuti murairidzi anorarama takanangana neCOVID-19. Tinotarisa isusu toona kuti Ministry yePrimary neSecondary Education pamwe nehurumende vakabvuma ivo kuti vaisa mastandard operating procedures.
Varairidzi vari kuti kudii nenyaya?
Standard operating procedures umbowo huri kubva navarairidzi muzvikoro umu zvinoratidza kuti haasi kutevedzerwa. Zvikwanisiro zvinodiwa hazvisi kutevedzerwa munzvimbo dzakawanda. Hamuna zvidiki-diki zvishoma-shoma zvinodiwa kuitira kuti murairidzi nemwana wechikoro nevabereki vanosvika pachikoro ipapo vange vakadzivirirwa zvakakwana kubva kudenda reCOVID-19.
Ko sei muchidaro?
Tarisai muone, mangwana mangwana tinonzwa kuti chikoro chakati chavharwa, chikoro chakati chavharwa. Isu tinokurudzira kuti hurumende ngaivhare zvikoro zvese zvisiri kutevedzera mastandard operating procedures ayo anova ndiwo akaiswa nehurumende. Hurumende ngairegere kuti imirire njodzi kuti dzitange dzauyira varairidzi navane vechikoro nevabereki vanosvika pazvikoro izvi. Nzvimbo dzisina mvura, zvikoro zvisina mvura, mutemo ngaungotevedzerwa wokuti zvikoro izvozvi hazvifaniri kunge zvakavhura. Nenyaya yokuti hazvitibatsire kuti varairidzi nevane vechikoro vange vachipinda mudambudziko reCOVID-19.
Mutungamiri weZimta vaRichard Gundani vari parunare muHarare. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazviuru zvipfumbamwe nemazana masere ane makumi maviri nevaviri kana kuti 9822 mushure mekunge vanhu zana nevasere kana kuti 108 vabatwa nechirwere ichi munyika. Vanhu vose ava vakatapurirwa chirwere ichi munharaunda dzavo sezvo vasina nhoroondo yekushanya kune dzimwe nyika. Dunhu reMidlands rine vanhu makumi mashanu nemumwe kana kuti 51 vakabatwa nechirwere ichi nezuro kuchiti kuBulawayo kune vanhu makumi matatu nevashanu. Vanhu vari kurwara vave chiuru chimwe chete nemakumi manomwe nemashanu kana kuti 1045. Izvo zvinotevera kupora kwevamwe vanhu vaviri nezuro. Guta reBulawayo ndiro rine vanhu vakawandisa vari kurwara vanosvika mazana matatu nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 386. Matabeleland North ine vanhu vari kurwara mazana maviri nemumwe kana kuti 201. Dunhu rine vanhu vashoma-shoma vari kurwara iManicaland iyo ine vanhu vanomwe chete. Vanhu vafa vachiri mazana maviri nemakumi manomwe nemashanu kana kuti 275 sezvo pasina munhu akafa nezuro. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nechiuru zana kana kuti 2.1 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. vanhu vafa vasvika zvuru makumi mashanu nechimwe zvine mazana mana nemakumi masere nechimwe kana kuti 51,481. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezvuru mazana masere kana kuti 1.8 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi matanhatu nemaviri kana kuti 62 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica chete vave kuda kusvika zvuru mazana maviri nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 266,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nematatu kana kuti 13 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezvuru mazana mana kana kuti 1.4 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu nemapfumbamwe ane zvuru mazana mapfumbamwe kana kuti 39.9 million. Nyika dziri mugungano reSADC neZuro dzakatenderana kutora matano panyaya yehondo iri kuMozambique, uko kune chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State chakapandukira hurumende kutanga muna 2017 uye chaponda vanhu vanodarika zviuru zviviri, vamwe vachiita zvekugurwa musoro. SADC yakaita musangano wakakosha weExtraordinary Troika Summit kuBotswana kuzeya nyaya yeMozambique iyi uye kusagadzikanawo kuri muDRC. Vatungamiri vakapinda musangano uyu vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi, mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa, mutungamiri wenyika yeDRC vaFelix Tshisekedi, mutungamiri wenyika yeMalawi vaLazarus Chakwera, uye Mozambique yainge yakamirirwa negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika iyi vaJamei Augusto Neto. Musangano uyu wakatenderana kuti patsvagwe nzira dzekubatsira Mozambique kurwisa vanopfurikidza mwero vari mudunhu reCabo Delgado. Vatungamiri ava vakatenderana kuti papetwe chibvumirano chekuona kuti vobatsira sei munyika iyi. VaMnangagwa vadzoka munyika nhasi mangwanani. Mukuzeya nezvedanho reSADC iri, Tabata, mutauriro rimwe sangano rakazvimirira roga reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo, avo vanoti zvakakosha kuti SADC ibatsire Mozambique.
Ndinofara chose kuti danho ratorwa neSADC iro. Mukatarisawo mapress statements edu enguva pfupi yapfuura, tingati isingapfuuri masvondo mairi, takanyorawo gwaro tichikurudzira veSADC kuti vaitewo musangano, nekuti dambudziko riri muMozambique idambudziko rinothreatena nyaya yesecurity, peace and stability not only Mozambique but including my neighboring countries anosanganisira Zimbabwe, South Africa nedzimwewo nyika dzinosheyawo maborder neMozambique. Zvakarewo dzimwewo nyika dziri mu SADC region.
Munodawo kupa SADC kurudziro yekuti iite sei kuti ione kuti mudunhu iri maita kugadzikana?
Ngavaregere kumirira kusvika dambudziko rakura sedambudziko ravako kuMozambique. Dai vakakasika kupindira dambudziko risati rasvika parave, zvichida pamwe zvaikwanisa kudi kuita kuti tisasvike patiri. Ndosaka tichikurudzirawo kuti dai SADC yaramba ichipindira kune dzimwewo nyika dziri mudunhu dzisina kugadzikana dzakaita seZimbabwe, Swaziland, tine tichionawo kuti zvedi zvina hazvina kumira zvakanaka. Saka dai nyaya idzi dzichibva dzatogadziriswa dzafambira mberi, asi danho ravatora iri idanho ratinofara nekutenda zvikuru.
Asi iko kuMozambique havasi vazonyanyawo here kudya manonoko?
Kunyange hazvo tichiona sevatinonokei, asi zviri nani kuti havana kuzorega zvachese, vanonoka asi vazoisa musoro pamwe chete kuti vaonesane waone kuti dambudziko ringapedzwe nenzira ipi.
Mutauriri we Crisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vari parunare muHarare. Munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti mumwe munhu akadonhera mugodhi weRam Mine kubhindura nezuro uye ari kutyirwa kuti akafa. Munhu uyu aibatsira kuedza kununura vamwe vanhu vari kunzi vari pakati pemakumi matatu nemakumi mana vari kutyirwa kuti vakafira mugodhi uyu uyo wakadhirika nemusi wechitatu svondo rapera. Vanhu vatanhatu chete ndivo vakaburitswa mugodhi umu vari vapenyu. Vachangosarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden vakadoma vamwe vanhu vatatu kuti vapinde muchikwata chavo chezvipangamazano panyaya yekurwisa denda reCOVID-19. Vakasarudzwa navaBiden ndiamai Jane Hopkins, amai Jill Jim uye vaDavid Michaels. VaBiden vari kuenderera mberi nekugadzirira kutora chigaro musi wa20 ndira gore rinouya. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaDonald Trump vave kutsika madziro zvakare vachiramba kutambira zvakabuda musarudzo vachiti dzakabirirwa. VaTrump vari kunyora padande mutande ravo reTwitter kuti vane humbowo asi nyaya dzavari kukwidza kumatare dziri kuraswa nevatongi dzichinzi hadzina mwongo. Zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapato ezvematongerwo enyika akabatana nemutungamiri wenyika yeBurkina Faso achangosarudzwa zvakare vaRoch Kabore ndiwo akawana zvigaro zvakawanda mudare reparamende musarudzo dzakaitwa svondo rapera munyika iyi. Bato ravaKabore rePeople's Movement for Progress nemamwe mapato arakabatana nawo akawana zvigaro makumi mapfumbamwe pazvigaro zana nemakumi maviri nemanomwe zvedare reparamende. VaKabore vakatanga kutungamira nyika iyi muna 2014 apo vanhu vakaratidzira kusvika vaive mutungamiri wenyika iyi vaBlaise Compaore vasiya chigaro. Varimi veIndia ava vapinda muzuva retatu nhasi vachiratidzira kusafara kwavo nemitemo yekutengeswa kwezvirimwa vari kutarisirwa kuita hurukuro nehurumende. Varimi ava vanoti havasi kufara nedanho rehurumende rekuti vatengese zvirimwa zvavo kune chero munhu anoda. Kare hurumende ndiyo yaisimbotenga zvirimwa izvi zvakawanda ichitara mutengo uyo waifarirwa nevarimi. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai muriZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nava Elvis Mukari, murwiri wekodzero dzevanhu. Tiri kuzeya nyaya yezvechirongwa che 16 days of activism against gender-based violence. VaMukari, ndinomugamuchirai muchirongwa. Tipeiwo maondo renyu pamusoro pezvekukosha kwechirongwa ichi.
Ndinotenda, thank you very much vaHove for having me. Tiri pamazuva akakosha kuru kuru, mazuva atinoti 16 days of activism against gender-based violence. Saka inguva yatinotarisa zvinhu zvitatu zvakanyanya kukosha nekucherechedza. Inguva yatinocherechedza nekurangarira avo vanhu vakawirwa nedambudziko remhirizhonga mudzimba. Number 2, inguva zvakare yatoonesana nekutarisa kuti chii chaizvo chiri kunyanya kukonzera mhirizhonga dzakadai kuti dzirambe dzichiitika pakati pevanhukadzi nevanhurume mudzimba.
Dingindira regore rino rinotarisa nyaya dzekubatsira vanhu vakasangana nemhirizhonga mudzimba pasi pechirongwa chelockdown. Tipeiwo maondo renyu pamusoro pedingindira regore rino.
dingindirare gore rino rekuti Orange the World fund respond prevent and collect I dingindirara kanaka rino try by all means to address matambudziko nekubatsira ma victims e gender based violence iyo yakaitika panguva ye COVID-19 nekuti akaona kuti dambudziko re gender based violence kana kuti mirizhonga pakati pavanhu rume nevanhukadzi yakawedzera zvikuru kuru zvine kupfurikidza mwero panguva yema lockdown zvikonzero zviri zvekuti vanhu rume vakanga vari kusingachaendi kumabasa vakugara padzimba nguva dzese chekudya changa zvisingachawanikwi mafinancial stresses mudzimba manga musina mari zvinova izvo zvimwe zvezvikonzero zvemhirizhonga pakati pevanhu rume nevanhukadzi
nemaonderenyu mungati mhirizhonga inoitika mudzimba inokanganisa here upenyu hwevechidiki
Ini semaonera angu nekutenda kuti inokanganisa zvikuru mararamiro neupenyu hwevechidiki nekuti vakuru kana kuti muchishona there is an idiom kana kuti nemutauro kana chumo inoti gumbo remberi parakatsika rekumashure rinodzika zvakare saka vana pavanokura vachiona vari musetup kana kuti vari munharaunda yavanoona pane kurwisana zvikuru pakati pevabereki kana kuti mudzimba mune mhirizhonga pane kurwisana pasina kuwirirana zvinoreva izvo kuti vana vanokura vakavhiringidzika mumusoro mavo psychologically vachiziva chete kuti ndomararamirwa anofanira kuita panofanira kunge pane mhirizhonga saka mhirizhonga inoitika mudzimba inokanganisa well-being inokanganisa kukura inokanganisa mararamiro evechidiki nekuti vanobva vakanganisika mumafungiro avo vanobva vakanganisika unhu hwavo varume vanobva vakanganisika vakuziva kuti vanhu vechikadzi vanorohwa kana kuti vakadzi vanenge vakuti vanhu vechirume ava respect kwevanorohwa nekuda kwesetup yekuti vakakura sei
aiwa vamugari nguva ndiyo yadyanana petai huri kuredu
vahove tichipeta chirongwa chezvara nhasi tinoda kukurudzira kuti nyaya yedambudziko remhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi haisi nyaya yatinosiyira kuvanhu vechikadzi chete haisi nyaya yatinosiyira kuvanhu vechirume chete There is need of a collective effort kana kuti kubatirana pamwe chete pakati pevanhurume nevanhukadzi kuti tipedze dambudziko remhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi saka kune vese vakawirwa nedambudziko vari vechidiki that is not the end of the world uye let's learn to speak out vechidiki vakawanda vari kukomita suicide vechidiki vakawanda vari kupinda mu kumutora zvinodhaka nenyaya yekuti vari kusangana nemhirizhonga mudzimba dzavanobva saka ndinokurudzira vechidiki kuti let's learn to speak out let's learn to share tibatsirane neruzhinji kuti turwisane nedambudziko iri
mure Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tisati tapeta chirongwa regai titore mukana uyu mukutenda vaelvis mugari nekupinda muchirongwa nemiwo vateereri vestudio 7 aiwa tinokutendai zvikurusa musakanganwe muri yezimbabwe kuti tichange tiri tose zvekare pano panepfenyuro yestudio 7 nemusi wechipiri 8-9 PM muri yezimbabwe pachirongwa chedu chevechidiki chirongwa the connection muineni mike hove anokonekai nemufaro ndine wenyu mike hove bye-bye
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Ndadzoka kwamuri vatereri ini ndini Tanonoka Wande tisingapedzi nguva pane umwe wedu ane mubvunzo saka ngatinzwei mubvunzo wake
ini ndinoitwa Lismati Njanji inini mubvunzo wangu uri pakuti kosei kazhinji zvezvo munhu unogona kunamata uchiti mwari ndoda kuti mundibatsire nezvakati ndoda zvakati ndoda zvakati but hapana chinoratidza kuchinja panguva iyoyo but kana pakaita chivanhu chedu chechikaranga chia chekuti maybe mudzimu yekwako iri kuti ibikire doro ugadzirise paurayiwe mombe padididi zvese utenge mucheka yakadai mugadzirise chivanhu ukangotevedzera izvozvo chete ukazviita izvozvo zvotanga kutochinja gora peri
unenge watochinja manje wakutoshanda uchitora maro inenge yakatowanda mabasa uchimawana kana kuti munhu kuti hawani basa wakusenzwa zvakanaka life yako yakufamba zvakanaka but kana ungongobvirongo namata chero uchimona mata chete chivanhu chako chichiti donzo ratombogadza chivanhu usingazvitevedzere chekuti haindoita zvekunamata hapana kana chinombochinja but kana ungongotevedzera zvinenge zvichida mudzimu yako chingoitira zvakanaka zvinhu zvinonyatsa kufamba zvakanaka sereke saka chimondiudze zvakanaka na kuti mwari nemudzimu zvinofambidzana here kana ndechii chinenge chichiitika ende ndoda kunzwisa ipapo
mubvunzo uyo Reverend Mutata
chekutanga vahwande ndechekuti dai kwakuchinzi vose vanotevera midzimu yavo maproblems edu ose muZimbabwe nemuAfrica dai akatopera nenyaya yekuti vanhu vese vanenge vane midzimu yavo maproblems ari kutaugwa nehama iyi maproblems mamwe achona asingadi kana mudzimu kana kuti Mwari anoda kuti iwe unge uchishanda uchitsvaga nzira dzokuti ungararama nadzo sei dzakanaka
saka zviri kutaurwa nanjanji tozvitora sei todini nazvo
kana uchifunga kuti midzimu yako ndo inokwanisa kukubatsira idea yokuti mudzimu kana kuti Mwari anofanira kutsvagira basa anofanira kuorganizira upenyu hwako anofanira kugadzirira CV nezvimwe zvakadaro kuti uwane basa upenyu hwako huende mberi ukaona uchifunga seizvozvo whether uri mukristu kana kuti unoita zvemudzimu unenge usingaunderstandi nyaya yekurarama
saka munotii kuna Lesmadi Njanji uyu
uyo ari kutaura neexperiensi yake but togona kumupawo experiensi yevanhu vakawanda vakristu vanotaura kuti ndakangonamata kuna Mwari nenyaya yakati zvinhu zvangu zvikafamba zvakanaka handifungi kuti ndipo pane nyaya mubvunzo wake mukuru I think ndofunga struggle yanayo ndeyekuti ndingaita sei kuti ndiatende kunyaya dzechivanhu dzemusha wangu uyezve nenyaya dzekunamata nenzira yechikristu ndofunga ndiyo nyaya yaanoda kudhila nayo
tinotenda mufundisi Kenneth Mutata netsananguro yamatipa vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi asi tisati taenda umwe zvemubvunzo unoda kupindurwa uyu
mangwazi pastudio 7 ini ndinoitwawo taonda mberi kwazvo ndiri kwarusapi uko nhasi ndine mubvunzo pamusoro peshoko ramwari rinotaura maringe nezvekudya ndodawo kuti ndinyatsobatsirikana ipapo munyatsotiudzawo mufundiswa muchange muchitaura naye atidzidzisewo pamusoro peshoko rezvekudya nekuti tiri kuold testament kune nyaya yemhuka dzakataurwa kana tiri pachikristu dzakataurwa kunzi idzi mhuka idzi dzakafanirawo dzidyiwe nevakristu saka taakuzoenda kudana New Testament uku kune mamwe mavhesi anotaura kuti ngakuchirega kuva naanokupa mhosva pamusoro pezvekudya nesabata saka tiri kudawo kutinyatsonzwisa ipapapo kuti shoko iri riri kuti kudii tiri kumbirawo ipapapo nzeve dzomweya kuti ndinyatsonzwisisa nekuti taneta nekuvhurirana mavhesi kuno tichionesana nyaya iyi asi tisingabudi neanza saka pamwe mufundisi angatibatsirawo ipapapa angagona kutibatsirawo tinyatsonzwisisa shoko iri kuti rinoti kudii
kana muine zvamunoda kutaura kune vamwe vateereri kana mibvunzo yezvechitendero tumirai mazuva enyu kana kuti maaudio enyu kunhamba dzezvechitendero dzinoti 001-301-919-8140 ini ndini tanonoka wande ndichiti mosara zvakanaka
tinotenda zvikuru tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata chechrist like choir chine kambo jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare vana vechikoro vanodarika mazana matatu vabatwa nechirwere checovid-19 kusvika pari zvino apo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi munyika huri kurambawo huchiwedzera vatungamiri venyika dzemusadhak votenderana kupeta urongwa hwekubatsira mozambique iyo iri kurwiswa nevanopfurikidza mwero mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump votangazve kuramba kutambira zvakabuda musarudzo kunyange vajoe biden vari kuenderera mberi negadziriro yekutora chigaro ichi muna ndira tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti burani zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.